Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedudza nasi. China ndira 19/2017. Vanhu vemunzvimbo dzakavhiringwa negukura hundi votaura pamusoro peurongwa webavhade rava Mugabe richaitirwa kumatebeleland mwedzi unouya. Vakaremara vanoti hurumende iri kukundikana kuvabatsira. Dare redzi mhosva rinoti Pastor Philip Mugadza vane mhosva yavakapara nekudaro vanofanirwa kumiswa pamberi pematare edzi mhosva. Nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzotaura nezvekugadzwa kuchaita mutungamiri mutsva weAmerica vaDonald Trump mangwana. Tichanzwazve kubva kune zvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica kuti vari kuona sei kugadzwa kwavaTrump. Muchirongwa cheLive Talk cheWomen's Roundtable na 8 p.m. tiri kutarisa zvakaitirwa vanhukadzi nemutungamiri weAmerica ari kusiya basa mangwana vaBarack Obama uye kuti madzimai vangada kuona zvii zvichiitwa navaDonald Trump. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuti farira pa Facebook page redu reVOA Shona.